manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu chivabvu 8/2019 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa vauya vakatanga kudhanisa nekutorera vanoita basa rekutengesa kuti vawane raramo. Saka vanhu vazomi vakaona kuti aiyo vanhu vari kutora raramo yedu. So nekuoma kwakaita zvinhu. Kutiza chinhu chekutinongozvitopisawo raramo yako saka vana zvinhu vanozvitimire.
Mapurisa onetsana nevanotengesera migwagwa yemuHarare. Masangano evarairidzi opesana maonero pabhiri remutemo riri kuda kubvisa kurangwa kwevadzidzi vanenge vakanganisa muzvikoro.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu ya kondemu zvataitaura gara kuti pakashayika wamugenshangirai matorerwo akaita marimba navachamisa anga asingatori gwara rebumbiro remutemo remdct panga pakakanganiswa
tingangoti pane tingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishandwa nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kuisa mabumbiro amwe anogona kungagira zvaka itwa amwe anogona kuira zvipokana nezvakaita saka ina handizivi kuti haikoti ava vashandisa bumbiro ripi
nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzopa pfungwa dzadzo pazvinoreva mutongo wedare rekudomwa wedare pakudomwa kwavanelson chamisa nava elias mudzuri sevatevedzeri vamushakabvu morgan tsvangirai vachiri vapenyu iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Paramende yapedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekushandura mutemo wedzidzo reEducation Amendment Bill, rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, richiti haribvumirano nedanho riri kuda kutorwa nehurumende rekurambidza kurangwa kwevana muzvikoro, richiti izvo zvinokurudzira kuti vadzidzi vaite misikanzwa zvakanyanya pamwe nekuisa upenyu hwevarairidzi munjodzi kubva kuvana vanoita misikanzwa. Godin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Abhiri iri rikaitwa mutemo, varairidzi vanenge vasabvumidzwe kuranga muzvikoro vadzidzi kana vachinge vakanganisa, asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muPTUZ, Vala Distos Zunde, vaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi kuti sangano ravo haribvumirani nebhiri iri. Vati nyaya yekuti vana vorangwa sei inofanira kutoitirwa referendum chaiyo, vachiti kana bhiri iri rikaitwa mutemo, pachaitika dambudziko guru muzvikoro.
Zvatiri kuita tichinyeberana panapa. But this is the advocate groups are not our demand at all. We are creating a danger to society. Vana vedu vachiri kucreata iko zvino izvi nenyaya yekuti you've made the proclamation yekuti no corporal punishment in schools. Matopa mwana chigaro chokuenda nebhadhi remusikana. Right from the onset, we are borrowing my foreign values. We come up with a lot of theories. That's a great theory. We love the child.
Vatiwo vanhu vemuZimbabwe havafaniri kubatira tsika dzedzimwe nyika pamusoro, vachiti kunyika dzinoregwa vana vachiita madiro dzakaita seAmerica pave nematambudziko makuru ekuti vana vave kuurayana muzvikoro.
The state of Kabulia, kana muchiverenga zvinoitika muzvikoro, vakapasa mutemo wekuti ticha ngaachifamba ngaachigara negara. Ndokuti muzvizivira here? Why did ticha agara nefoot? Ticha is there to use the chalk, not the gun. But because of the wayward behavior of the kids, in these societies. Look at South Africa, close by here. How many teachers have been shot? How many teachers have been killed?
Asi vachipawo humbo kukomiti iyoyi, mutungamiri wesangano rinomira varairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati, sangano ravo rinobvumirana nezviri mubhiri reEducation Amendment Bill, zvekuti vana vasarowe muzvikoro, asi kuti pashandiswe dzimwe nzira dzekuvaranga.
Tinofara kuti bill iri kurambidza kurohwa kwevana muzvikoro. Vana havafani kurohwa, zvinoita kuzvidzikisire mwana. Humunhu hwake hunopedzwa nekudorohwa, dignity yake inotopera nekurohwa, uyezve zvinopromota culture of violence.
Vamasaraure vatiwo bhiri iri rinofanira kurambidza kushandiswa kwezvikoro, vana vechikoro nevarairidzi nevezvematongerwo enyika. Imwe nyaya yabuda pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kuenzanisa mukana pakati pevadzidzi vemuzvikoro zvemumadhorobha nekumaruwa. Mai Helen Venganai avanoshanda nesangano reMambure Trust vatiwo kunyange hazvo bhiri iri richiti vana vechikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro, panofanira kuva nenzira yekuona kuti vana ava vanoramba vachidzidza.
Tikunzwa nyaya dzekuti vamwe vana vanenge vakasendekwa vakaiswa mune mamaschools kana kuti mamarooms atori separate. Hamusi kudzingwa kuchikoro, mwana anenge achinzi ari kuenda kuchikoro, asi homework asi kupiwa, asi kunyoreswa. Saka izvozvo pane zviurongwa iri pakati pemutemo iwoyo kuti zvakanyorwa kuti zvinge zvichibuda kuti zvichokwadi, mwana iyeye ange achiwanawo same education iri kuwanikwa nemwana anenge abvisa fees.
Imwe nyaya yabudawo pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kupa mukana kuvana vakaremara kuti vadzidze sevamwe vana. Mai Vutsilo Nare vaudza komiti kuti vave kutoendesa mwana wavo kuprivate school nekuti vakashaya rubatsiro kubva kuzvikoro zveveruzhinji.
You have to look for nzvimbo. You know, you can't find a place padhuze pauri ipapo, so you've got to be looking for a place yekuendesa mwana. Kunenge kuri kure, you need the transport money. Zvikoro zvacho zvinodhura because zvacho zviri, you know, zviri close by the government. They don't have the facilities for our children.
Vabereki vakawanda vapinda musangano uyu vashora zvikuru varairidzi vachiti vanobata vana vakaremara neseri kweruoko, izvo zvinoita kuti vana ava vagare vakasurukirwa nguva dzose. Asi vazunde vatiwo varairidzi havasi kufara nemihoro yavo pamwe nemashandiro avo, izvo vati zvinofanirwa kugadziriswa nemitemo inobata dzidzo.
Motivate the teacher. My problems ese ari kutaurwa aya ano disappear. A teacher will go an extra mile to make sure kuti aita basa rake. Simple. Chimboita imone mawanders anoitika. Recently we had a mwana akanyora pa David Livingstone 2 years ago. Teacher aka blame me because he is a mwana ane mental problem. Teacher is not supposed to leave these kids alone. But teacher achaindi kutoilete here during break time. The fact that there is no assistance to this teacher to take care of these children.
Zvimwe zviri mbiri iri ndezvekuti vana vechikoro vapinde chikoro mahara kubva paearly childhood development kusvika mugrade 7, asi veruzhinji vanoti vana vanofanira kudzidza mahara kusvika paform 4. Sachigaro vekomiti iyi amai Priscilla Misaherambwe Mushonga vati komiti yavo ichatura zvayakawana apo yakatenderera nenyika, uye hurumende inotarisirwa kutambira zvimwe zvakabva kuvanhu bhiri iri risati raitwa mutemo. Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vanotarisirwa kupindura zvakataurwa nevanhu apo bhiri iri richaverengwa kechipiri muparamende nguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanorarama nekutengesera migwagwa yemukati meguta reHarare pamwe nenhengo dzesangano retajamuka sisijikile vanonzi vabatana mukurwisana nemapurisa ekanzuru pamwe neezimbabwe republic police, ayo ari kuvabvisa nechisimba munzvimbo dzavanotengesera. Izvi zvinonzi zvaitikawo kunoton. Mutauriri wesangano retajamuka sisijikile vamakomborero haruzivishe vanoti vamwe vanotengesera migwagwa inhengo dzesangano ravo dziri kuoneswa nhamo nemapurisa nguva dzose. Vaharuzivishe vanoti kusvika panguva yatanda pamhepo vanga vachiri pamapurisa kuti vaedze kuona kuti vanhu vangani vasungwa muchiitiko ichi, asi vanoti vanga vachidziva nezvemunhu mumwe chete. Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vati vanga vasati vanzwa zvizere nezvechiitiko ichi sezvo vanga vasiri muguta masikati. Asi hurumende kuburikidza nebazi rezvekuburiswa kwemashoko yaburitsa mashoko pa Twitter ichiti kune vechidiki vakawanda vanga vachitema mapurisa zvaita kuti vasungwe. Yativo ine umbo wemavhidhiyo anoratidza vechidiki ava vachitema mapurisa uchashandiswa mudare redzimhosva pakuvaroverera nenyaya. Asi hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita nava haruzivishi pamusoro penyaya iyi.
Mapurisa vauya vakatanga kudzinganisa nekutorera vanoita basa rekutengesa kuti vawane raramo. Zvavasvika vachivatorera zvinhu zvavo zvavanotengesa zvakaita sezvipfeko, zvidyiwa nezvinwiwa zvavanenge vachitengesa kumafenda. Saka vanhu vazomira vakaona kuti aiwa vanhu vari kutora raramo yedu. So nekuoma kwakaita zvinhu kutiza chinhu chekuti unongozvitotizawo raramo yako. Saka vana zvinhu vanenge vachitimire tiidzirewo raramo yedu. Saka pabva paita batamupfupi batamurefu kwemaminiti anodarika makumi matatu asi mapurisa avazokurirwa zvavo ndobva vazodzokera. Asi vazouya vakazobatawo vamwe izvozvi kune hwani abatwa vamwe hatisati nyatsoita nekuti mapurisa patazama kusvikapo kuti tinotaura navo tarambidzwa kuona vanhu vabatwa. Asi kune hwani vachikuziva iyo vanonziva Floyd Tanga ndo vabatwa izvozvi vari muchitokisi.
Tinozwawo kuti iyo vanotengesera mugwagwa vanga vakungorwisawo chero munhuwo zvake ari kuzvifambira muguta reHarare. Zvanga zviine chekuita here nemapurisa izvi?
Chinonetsa ndechekuti ivo mapurisa pavauya vachitongorowa vachikanda matega vanga vasingashari kuti ari kutosvora upi neupi. Mbomai vainge asingatasi kuti kurova upi neupi yanga ingoti vanhu vasari mumastreet. Kune vakawanda vamwe vatorohwa vatokuvara izvozvi asi vari kutya kuti vainde kuchipatara vanonge vachinzotoda police report. Uye mapurisa kuuya kwanga vachiti vamwe vanouya vasina kana uniform zvekuti inongo singatanzwisi kuti imbavha here mapurisa chavo chavo here. Vauya vamwe vanga vasina uniform vamwe vasina zvaidentifya. Saka kana pane vanhu vazobatanidzikwawo zvavo tine urombo husingaiti tine urombo uye tinokurudzira kuti hurumende iitire mumwe mushandiro usingaafektiwo zvagwa zvemuzimbabwe zvinenge zvichizviitirawo vachizvifambirawo zvavo. Ngavatsvake mumwe muitiro wavo basa ravo usingaisi ruzhinji rwezimbabwe munjodzi.
Vazhinji vangada kuziva kuti misangano renyu reTajamuka seSijikile rapindira papi munyaya yevanotengesera migwagwa iyi?
Tajamuka ndini, Tajamuka ndini, tose tiri Tajamuka. Munhu wose ari kuchema chema kuti mafuta emotikari akwira ndi Tajamuka. Munhu wese asiri kugutsikana nekuti transport yakwira ndi Tajamuka. Munhu wese ari kuti mitengo muzvitoro yakwira ndi Tajamuka. Munhu wese ari kuti ndiri kushayiwa mabasa ndi Tajamuka. Munhu wese ari kuti ndiri kuda tinotengesa kuti tiwane raramo ndi Tajamuka. Munhu wese ari kuti ari mafodya yake onoenda kumatobacco auction floors onopuwa mari yemabhondi isingashandi ndi Tajamuka. Munhu wese anoti anoshanda asi opuwa mari yemabhondi asina zvaanotenga haakwanisi kuendesa vana vake kuchikoro, haakwanisi even transport yava kudhura chaiyo, haakwanisi kuti angari munhu anoradzikawo pamberi pemhuri yake achitadza kuvapa chikafu ndi Tajamuka. Saka Tajamuka tisu tose tisiri kufara, Tajamuka vanhu vose vari kutambura muno muzimbabwe.
Vanga vari mutauriri wesangano reTajamuka seSijikile vamakomborero haruzivishi vachitaura vari parunhare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nemuAfrica. Totanga nemuSouth Africa. Bato reAfrican National Congress riri kutungamira mukuverengwa kuri kuitwa mavhoti munyika iyi. Kusvika pari zvino mavhoti averengwa anosvika zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana. Musarudzo yekutanga mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa vari panyanga. Nyanzvi munyaya dzeutano muDemocratic Republic of Congo dziri kukurudzira kuwedzerwa kweurongwa hwekupa vanhu mushonga unodzivirira kubatwa nechirwere cheEbola. Izvi zviri kukurudzirwa zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Ukuwo maute emunyika iyi ari kufamba achichengetedza kumabvazuva kweguta reutembo, uko kwakarwisanwa nemauto nehurumende nevanhu vari kurwisa nyika iyi. Izvo zvakasiya varwisi vasere vafa, mapurisa mupurisa mumwe chete pamwe nemauto mana vafawo. Pope Francis veRoman Catholic Church vaisa mutemo mutsva nhasi uchabata nyaya dzekumhangarira pamwe nekuferefetwa kwevakuru vakuru muchitendero ichi vanenge vachipomerwa mhosva yekumanikidza vamwe kuita zvepabonde. Izvi zvinotevera kurudziro yanga ichiitwa mukereke iyi yekuti Pope Francis vatore matanho ekugadzirisa dambudziko iri. Mafata ose zviuru mazana mana negumi nezvishanu pamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu ezviuru zvemasista vanosungirwa kumhangara mhosva dzese dzekumanikidza vanhu kuita zvepabonde uye kuvharidzirwa kwenyaya dzakadai nevakuru vakuru vemuchechi iyi. Nyanzvi munyaya dzezvemutemo nedzematongerwo enyika hadzina kunyatsowirirana panyaya yemutongo wakaturwa nedare repamusoro nezuro wekuti kudomwa kwakaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai, vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri sevatevedzeri vavo kwainge kusiri pamutemo. Vamwe vanoti mutongo uyu wakanaka asi wakanonoka kuturwa. Izvo vanoti zvinogona kupa kuti zvinetse kuzadzikisa zvinoda kuitwa zvokuti paitwe extraordinary congress mukati memwedzi mumwe chete. Vamwewo kusanganisira vari kutsigira vachamisa vanoti uyu mutongo wezvematongerwo enyika uye matare afanira kupindira mukusarudzira vatsigiri vemapato vatungamiri. Vachipindura nyaya iyi mubepanhau reHerald, mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo varamba kuti ZANU PF ine chekuita nemutongo uyu. Asi muzvari Tokozani Kupe vanoti vari kutambira mutongo uyu uye vari kuzotaura nemunyori mukuru webato vaDouglas Monzora kuti vadzoke vatange gadziriro yeCongress. Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti Congress yavo iyo iri kutarisirwa mwedzi uno iri kuenderera mberi. Vatiwo magweta avo ari kuzeya kuti votora gwara ripi mukuzeya nezvenyaya iyi. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaungweme.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu ya confirm zvataitaura kudhara kuti pakashayika waMorgan Tsvangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatori gwara rebumbiro remutemo reMDCT nguva iyoyo panga pakakanganiswa. Asi tikazoonawo kune zvakawanda zvakaitika atinoti maimportant political developments kubva pakashayikwa vatsvangirai kusvika nhasi. Chimwe chakaitika ipapo ndechekuti vachamisa vakwanisa kuunganidza futi bato raara kupara papa kufa vatsvangirai. Vazhinji vaitoti Tsvangirai achafa nechi nebato rake. Vachamisa vakwanisa kuunganidza zvevanhu vakati atinoti mobilize party again. Vakaenda kusarudzo dzemutungamiri wenyika kwavanotonga vakahwina. Vamwe vanoti vachamisa vakahwina vakabiridzirwa, but zvisingakakavadzano nevanhu ndezvekuti vakawana over 2 million votes. Dzisadzambowandikwa nemamwe maopposition presidential candidates. Izvo razaizvo vachamisa vanoti vane vanhu uyezve vane vanhu vakawanda. Zvadaro wana Mai Kupe waifanwa kunga waka kutsiwa changira idai zvekonsensi akatevedzwa vanga vatoita kongresi yavo vakakontesta maelections ivavo vakadyiwa saka ende pane nguva pazobuda judgment yazobuda nguva yacho iri yatoti pachirungu yacurious tikatarisa kuti MGC congress yaakuda kutoitwa manje manje pakubuda judgment yakadai yeti pane maimportant political developments akatoenda atingati pachirungu judgment yaout of time
vamudzengi ngatitange nenyaya yekutorwa kwemasimba navachamisa mukati pakatyorwa bumbiro remutemo webato hera kana kusarudzwa kwavakaitwa navatsvangirai
dambudziko riripo nderekuti tikatarira bumbiro romutemo weMDC muchaona kuti kune zvanga zvichiitwa atingati maprocesses akamboitwa akawanda wanda akaita kuti panzi paconstitutional amendment nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti izvozvi kuti vanhu vahwisise kuti bumbiro chairo chairo raishanda pakaenda vachamisa nderipi munogona kutozoona kuti mabumbiro anogona kubudiswa akati wandei saka iyoyo tingangoti pane yetingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishanda nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kubudisa mabumbiro amwe anogona kungatsigira zvakaitwa amwe anogona kukasvipokana nezvakaita saka ina handizivi kuti vehaikota ava vashandisa bumbiro ripi nokuti sokuona kwangu kwava nemabumbiro akati wandei kuMDC
vasaunge imwe munoona sei nyaya yemabumbiro aya
ya ndinowirana vamudzengi kuti ndinoona MDC sebato raiwa richida kuva an alternative to ZANU-PF risina kupabata zvakanaka kuti panoitwa mabumbiro akawanda wanda ende mabumbiro acho haazonyatsi kutsvikiswa kuti anzi ndo bumbiro riri kushanda asini ndinoona sekoti yashandisa bumbiro raaripo nguva iyoyo izvi zvinozotiwo kana ivo vana vachamisa nevamwe kana vachida kuzvapira vanobudisa bumbiro ravanoti ndo raariripo raari raiti iroro but izvozvo zvatoratidza kuti MDC yacho mabatiro yakaita nyaya yemabumbiro haasi anotaridzwa kune bato rinenge richinzi the movement for democratic change democracy inoreva iyo kuita zvido zvevanhu kuita zvinhu zviri pabumbiro remutemo kana mbuso rina bumbiro racho remutemo the basis even edemocracy yejapan
vamudzengi mutemo uyu unoreve chii kubato rinopikisa iri
kubato remdc zvingangoitika kana takatarisana nenhengo dzimwe dziri pasi maordinary members epati vanogona kumbova confused zvounge zvoda manje kuti leadership yevamusoro itore matanho kuti nyaya yeconfusion iyoyo ikliyewe asizve mukatarira muchaona kuti panga pane makakatano anga aripo panyaya dzokuizvodzi zvokutoti zvaturwa nehaikoti izvi ndo zvazvichitombotaurwaonana vamudzuri ndo yanga iri narrative yana vamudzuri kutazvo hatingaiti kongresi izvozvi kongresi yedu tofanira kuita muna Oktobha vachitoti ivo chatati tichifanira kuita ikongresi inoitwa under mastructures anga aripo pakashayika vatsvangirai saka muchaona kuti zvinogona kubvunza kuti kupokana mukati meMDC
vasaungwe munoona sei remangwana rebato
pachaona kukakatanwa saka maonero angu achaitwa unless iwo vachamisa vakakwanisa kuita rise above vamwe vese vakwanisa kuda kubatanidza bato ravo pachava nekupokana uyezve nekuti vamwe vachaenda vachiti si tinowirirana nezvabuda mumatare edzimhosva vamwe vachiti aiwa isusu tinoenderana tichiteera navachamisa saa pachava nekupatsurana again yatinoti breaking away yeMDC zvakare nenyaya yejudgment yabudai
vamudzengi taurai zvenyu tichipeta chirongwa chedu
mukatarira nyaya iyi muchaona kuti kuzama kuri kuda kuitwa kuti kuve nokunyongana asi kana manyanya kuzvitarira muchaona kuti zvinogona kunge zvanonoka kana kuri kuti istrategi yashandiswa nezanupf strategi yacho yatinonokei nokuti vachamisa musangano vatoubata sezvambotaura vasaungweme vachamisa kana kava vezanu vakada kuramba vachida kuudza nyonganiso yakadai kuri kuti ndovazviita vari kuzviramba havo kuburikidza nevakamwe asi toona kuti vane ruoko imomo hazvichanyanyi kuvabetsera nokuti vachamisa vatova nevanhu vatoendosiwa nemaprovinces ose kuti vave president saka breakaway handioni ichizoitika breakaway chayo chaiyo. Inenge iriyo muboardroom kana kuti yomubepa. Vanenge vachinzi vabreakaway vacho havana chavanoenda nacho.
Avanga vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa okubva kuna vaMaxwell Sangweme vari parunare vari kuTanzania muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei, nhasi tanga tiri kutarisa zvinofungwa nevatsigiri veFacebook page yedu yeVOA Shona pamusoro pemutongo wakatarirwa bato reMBC inotungamirwa navaNelson Chamisa uyo usiri kucherechedza vaChamisa semutungamiri webato iri.
Ndinonzi Scottish Spirit ndemuZimbabwe mararo.
Ehe, kwakadiko kwararo?
Tungotambura tirimo.
Ehe, munoona sei mutongo uyu?
Uyo mutongo uyo ndezve kutungana kwembudzi rarakunzwa nokuona izvi. Nokuti isusu tiri kuti judge yakuti vaChamisa navamudzura hapana kunge vakafunda zviri pamuchemo. Asi koti imwe chete iyoyo inovari high court yakapa mutongo wekuti kuti zvakaitika zvakaita pamuchemo. Nokuti constitution yepati inoti iyo national council ine mvumo yekuapointa mutungamiri wainoda. Apa paChamisa vaChamisa vanga vasisiri acting president, ndozviri kuzikanwa nemutongi. VaChamisa vanga vapresident wepati zvinova zvinhu zvakapinda mubundiro yemutemo. Saka hazvaikodzeka zvavo zvekuda Congress hazvaikwanisa zvavo zvichiitika. Nokuti kuti tichiti oda Congress ingaitiitwa izvozvi apo mutsi mumwe chete negove nguva imwe chete ado kunge chiitwa national Congress hazvina maturo zvati kuona zvati kutaura nazvo ipapo. Hapana chinhu chaitoita chatingativa nezvaakuziva chikushaudza kuti chavakutya pano vachanyita chii. Vava vasiyeka kana vakavadya vakavadya, saka vanogonetseka nei. Saka zvavakatidza kuti vaChamisa vakahwina, saka vakutaya nzira dzese kuti vakanganise kanganise vaite nyonga nyonga mubatonotikiso.
Halo, makadii Brian, ndiri kukura ndiri kuna kuJohannesburg.
Makadiko kuJohannesburg, uko ndiri mune maelections akamira sei pari zvino?
Maelections vanongochemawo zvanzi tarigiwa.
Imbotibatisai kuti zviri kufamba sei?
Kunoku variko vabato vane maballot box anga asina escort, so nyaya yekuchema nayo zvakanyanya. So nyaya yekuti iri kuhanya ichaendera mberi. Ndiona kudaro si hakuna zvavo zveiri rani kana chii zvavato receiver ndizvozvo.
Bato riri kukunda pari zvino nderipi?
Bato riri kukunda pari zvino ANC. ANC yahwina asi yadikiza ne 5%. Then DA yaingirizawo namapesendi anokwana 6 asi yatiri panumber 2. Then kotevera EFF ndo yanga ichisapota neruzhinji asi ndiyo iri panumber 3.
Makachitaura yenyu pfungwa dzenyu pane nyaya iri mudandaro iyi?
Chandinoona nechekuti muMBC mavane vapanduri muna maribeili so pari zvino ndinoona kuti kupindira kwakuita kweMGC inyaya yekuti because MGC pachaino ngokuti iite mavhoti pachaya kana yasimba kuchinja mutungamiri zvisingapindiri zvanupf mukati then votora procedure ivo varivo pachavo manje zvanupf kupindira kwaiita manje zvinokonfuza kuti vari kudei mumuMGC vaiveri vanupf.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa pamire vanhukadzi pamutongo wakapiwa nedare repamusoro pagakava reutungamiri muMDC pamwe nekutarisawo zvinoreva zuva revanhukadzi iro riri kucherechedzwa nemusi wesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anonetsana nevanotengesera migwagwa yemuHarare. Masangano evarayiridzi anopesana maonero avo pabhiri remutemo riri kuda kubvisa kurangwa kwevadzidzi vanenge vakanganisa muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuunikai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande. Thank you.
kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 9 Nkwekwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nabenziyathatha umntwana wesikolo nxa ngithi nyathi ngibona sokuyisiyaluya likagijinyiswana yi-City Council lamapolisa baxotshanisana lama-vendors kuma-pavement. Nami ngigcine sengibuyela emuva ngoba i-tear gas sebe selibambe yonke indawo vele sokumhlophe.
Kuqhamuka ingxabangxoza eHarare ngemva kokuba amapolisa awe-ZRP emanyene lakamanisipala exotshanise abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare.
Ke into esivumele njengebandla okay sithi akaphume at the same time ukuphuma kwawo sinazelela ukuthi kulezinto i rule of law omele yathi sizilungise labo futhi banjani ya
abo manyano wezinkonzo awe Zimbabwe Council of Churches abahlangane edolobheni lakobulawayo lamhlanje lapho abaphumele inkuthazo yokwethulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. I-Commission yezokhetho kwele South Africa ithi sokubotshwe abantu abangaba ngamathume amabili esabelweni seKwaZulu Natal ngemva kokwetheswa icala lokuvota kabili ekhethweni lwayizolo oluphakathi kokubalwa kwamavoti sikhuluma nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuqhamuka ingxabangxoza enzikini yedolobho leHarare lamhlanje lapho amapolisa awe ZRP emanyene lakamanisipala exotshanise abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kwagcina kuphoselwa amatshe lentuthu ehitshayo ye-tear gas. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxokozela lokufuthelana phakathi kwabaphila ngokuthengisa lamapolisa lokhu kubika kugcine kubangela ukuthi amapolisa agcine esejikijela umphakathi ngentuthu ephandlayo yama-tear gas okusabalalise abantu bagcwala yonke indawo. Umzali owehlangabeza umntana ke ku-4th Street ubezonde okwamagama esithi kakudingwe ezinye indlela zokukhipha abaphila ngokuthengisa endaweni abangamalanga ababekizo kunokuphosela intuthu ephandlayo ebantwini.
Mina bengisiyathatha umntwana wesikolo nxa ngithi nyathi ngibona sokuyisiyaluya likagijinyiswana yi-City Council lamapolisa baxotshanisana lama-vendors kuma-pavement. Lami ngigcine sengibuyela emuva ngoba i-tear gas sebe selibambe yonke indawo vele sokumhlophe. Kodwa into engiyizibuza yona inye kuphela ukuthi kanti vele yona i-City Council ngiyeke ilungisane lama-vendors ayo ingalimazanga ngisho umuntu ngoba phela khathesi njengoba ukhangele amehlo abuhlungu asevuvukile. Ngabe kade ngihamba lo mntwana khona kangikhulumi ngabe ulimele umbe ngawufile.
Egcizelela kulokhu umongikazi uNkosazana Theresa Nkomo uveze ukudana okukhulu ngokusetshenziswa kwama-tear gas emphakathini.
Indaba ye-tear gas leya imphathi kuhle ngutshela. Sengize ngiyesaba lokungena etown ngenxa yokuthi uyabongakwazi ukuthi i-tear gas yakhona izaqalisa nini ukujikwa. I-tear gas ngeyani vele? Kanti umuntu othengisayo ubhaliwe ukuthi lo uyathengisa lo kathengisa. Anila bona ukuthi i-tear gas yona lento okuyindlela yokusipanisha njengoZulu.
Umnumzana Tobias omunye wabaphila ngokuthengisa ulandise okubehleleyo ukuthi sihlakalo esiqale emini.
Awusogijima okuncane lokhu. Amaphoyisa lawo yabo akade bekulabanye kade begqoma ama-informal nabanye kade begqoke impahla zabo. Asosithe sibabone yabo sabuthi into zethu sabe sisime yabo ukuthi khona sibone ukuthi kanti vele kwenzakala. Then bathe bethi bayasixoshanisa sayala. Abanye baqala ukulidobha amatshe yabo athi bengemva kuthi baqala ukudobha amatshe baqala ukujikijela. So lathi besahlangene lakhona phana. So khonabo yikuhle kwaqala khona vele yonke inyakanyaka yabona.
UNkosazana Theresa uphinde wabalisa udaba lwempilakahle esithi intuthu ephandlayo iloku bulala labo abanezifo eziphathelane lokuphefumula ngakho ke akumelanga isetshenziswe.
Mhlawumbe yangena la njani wona ukuvele usebenza ungunesi ukwazi ukuthi umuntu kakumelanga iphefumule umoya ongcolileyo abale asima abantu bazaphila njani? So ihulumende iyake kwenza ide inama-health implications labazi abantu bazagula.
Umnumzana Tobias ubuye wathi kuyaziswa ubuhlungu ukuthi noba nje imisebenzi ingatholakali kakwazi ukuthi uhulumende ufuna baphile njani. Ukulwisana phakathi kwabathengisayo namapholisa sokulesikhathi kusenzakala njalo amapholisa asebenzisa udlame lentuthu ephandlayo ukuze avimbe abathengisayo ukuthi bangathengisi. Imizamo yokuthi sikhulume lesikhulumeli samapholisa yehlule kodwa amapholisa esikhulume lawo ale ukutsho amabizo abo azenze ukuba umsebenzi wabo usinzima ngoba abantu bengafuni ukusuka ezitaladeni zedolobho leHarare. Kolunye udaba, isigodlo seMelika namhlanje sibe nemfundiso kuntatheli izindaba ekade ijonge ukuqeda udubo lwendaba zamanga esazakala ngokuthi fake news. Intatheli izindaba ezifunde ngalolu daba ziveze injabulo enkulu zisithi sizazama ngendlela zonke ukwengeza ithemba uZulu alalo kuzo ekwethuleni kwembiko lezindaba ezimqotho. Ngimele isitudio 7 seHarare, nginguGibson Bebe.
Commission yezokhetho kwele South Africa ithi sokubotshwe abantu abangaba ngamachumi amabili esabelweni sekwaZulu Natal ngemva kokwetheswa icala lokuvota kabili ekhethweni lwayizolo. Abantu laba babikwa bengabanye abacatshangelwa ukuthi besule i-ink efakwa emunweni njengophawu lokwenqabela ukuvota kanenginengi. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikomishini yezokhetho ithi ngemva kokukhalaza kwamabandla abencintisa kulolu khetho ngokwesuleka lula kwe-inki ebigcotshwa sebevotile, iqale ukuhlula incwadi zilamagama abavote endaweni abangabhalisanga kuzo, okuyikho kwenze kwabojwa abangamachumi amabili laba. Isiphathamandla salikomishini uMnumzana Simon Mabolo uthi okwamanje likomishini siphakathi kokudinga inkampani ezahlolisisa wonke amaphepha alamagama alabo abavotela endaweni abangabhalisanga kuzo bese kuhlolwa ukuthi abaphindanga bavota yini kulezo ndawo abebebhalise kuzo.
The commission at the moment can't tell you.
Ikomishini okwamanje ayenelisi ukutsho ukuthi bangaki abantu abavote kabili. Leli nani lizatholakala sokusetshenziswa ubungcithi besayensi okuyikho esesiphakathi kwakho okwamanje.
And that's what we are implementing at the moment.
Ngokutsho komthetho obanjwe sephula imithetho yokhetho ulakho ukugwetshwa iminyaka elithumi esejele. Ubugqili lobu sekubangele kwesabela ukuthi impumela yokhetho ezakwethulwa izabe ilokuqilibezela. Kodwa kiningi labeZimbabwe lithi kuhle ukuthi ikomishini isiphakathi ukulandelela labo abebeqilibezela. Unobhala jikelele bandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lo banje bekusola kakhulu ukuqilibezela ekhethweni, lokhu akufani lalokhu ababakubone kusenzakala eZimbabwe.
Umahluko oyenzakala phakathi kwe-IEC, Independent Electoral Commission yeSouth Africa, leZimbabwe Electoral Commission, yokuthi ama-political parties mba amabandla angenele ukhetho lapha eSouth Africa balethemba lokuthi i-IEC iyanelisa ukuthi ixazulule izinto abazisolayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Credman Mkhwebu.
Iyenziwe ngabantu nje abayizigebengu abathanda ukumosha igama. La i-IEC mayithi khona ikhona babophile kusho ukuthi ikhomba ukuthi beyenza umsebenzi oqondile. EZimbabwe kusuka kube yinto ehlelwe yi-ZEC kunye ne-government ngoba i-government yiyo ekhontrola i-ZEC. Ngakho ke le nto mpela ihlukile kakhulu kulaseZimbabwe. Lapha ukhetho luhambe kahle, was transparent and clear.
UMnumzana Lebani Nkomazana yena uthi kuyaziwa e-Afrika jikelele ukuthi ikomishini yezokhetho kwele South Africa yenza umsebenzi oncomekayo kakhulu.
Singeke sithi singakuqathanisa le corruption, inkohlakalo enkulu kakhulu esinokuyibona emazweni e-Afrika afana labo-DRC labo-Zimbabwe lapho ukuqilibezelwa khona. Sike kakhulu amaqembu abusayo ukubana behlale embusweni bengaphumi. sincedisane lama commissions okhetho ukubana kube yibo abaphumelelayo.
Ingcithi zezombusazwe zithi uzadingeka lixwayisiswe ngokuphangisa lolu daba ngoba kungenzeka lwenze impumelelo yokhetho ingamukeleki kwabanye. Kodwa ngezinye ingcithi zithi le yinto engalungiseka ungaphazamisi impumelelo yokhetho. Kusenjalo oqhubekela phambili ukubalwa kwamavoti kwela South Africa. Impumela engxenye yamavoti wonke atholakeleyo itshengisa ukuthi ibandla le-African National Congress ANC likhokhela ngesilinganiso esedlula amachumi amahlanu ekhulwini 56.6%, lilandelwa ngele-Democratic Alliance nge-23.4%, kuthi i-Economic Freedom Fighters ibe ngesithathu nge-9.3%. Kukhangelele ukuthi impumela yokhetho lonke yethulwe ngomgqibelo. Studio 7 Johannesburg, Wales, South Africa. Ngingu Benedict Nhlapo.
Good Life Talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngesinqumo somthethwandaba we High Court esithi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mudzuri kabakhethwanga ngemfanelo ngumuyi uMorgan Tsvangirai ngakho ke konke abakwenzayo kukho ekhethweni emthethweni yaxolisa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukutshengisela ukuqhubekela phambili kwele Sudan kujonge ukuguqula isimo sombusazwe abantu besithi abafuni umbuso webutho bafuna wentando kaZulu. URobert Kyagulanyi, umculi waseUganda olilunga njalo ledale lephalamende owaziwa ngegama lokuthi Bobby Wine, uchaya ngenduku phansi esithi uzaqhubeka esebenzisa umculo ukusola umbuso wocuku kamongameli Yoweri Museveni. Isinqumo somthethwandaba we High Court esethulwe emthethwandaba izolo esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kayisuye emkhokheli webandla leMDC ngokusemthethweni sesidale ukufuthelana phakathi kwaleli bandla. Lokhu kubangelwa imbiko kankosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla leMDCT eyokuthi usethumele umlayezelo onobhala jikelele webandla leMDC umnumzana Douglas Monzora esithi ufuna bekhulumisane ngokuthi siqutshwe njani isinqumo somthethwandaba lesi. Umthethwandaba wathi kumele kwenziwe umhlangano okukhetha inkokheli Congress kungakedluli inyanga eyodwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Jirodza endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Assessment yabo isilama events amaningi asayenzakalayo phambi kwayo osokwenza ukuthi i-timing ye-judgment yesimo esesifuso kathesi wenze i-judgment le ingathi kayimanga kuyo. Futhi ngayi-judgment eyayenziwa ngesikhathi indaba leyi ifika e-court, ngombono wami mbona ingathi yayizaba relevant at that time ngoba really okwakukhona abantu babekhala nge-issue yokuthi kambe i-constitution ye-MDC yona vele iyayisithini ngokuthi ukungena kukamongameli uChamisa ekuphatheni i-MDC at that time. And abantu basebedidekile ukuthi abanye bethi i-constitution i-it, abanye bethi i-constitution i-it. Okwasekungumsebenzi we-court manje njengabantu abafundele umsebenzi wonalowo ukuthi bethumele i-determination eyiyo eyayisithi o-right phakathi kwalaba ababephikisana ngokuthatha over kombuso we-MDC ngoba. So at that time yayizasixazululela indaba yethu kuhle ukuthi yonke kuphele kucace ukuthi ngiThamisa kumbe ngiKhuphe owaye-right yini khona uThamisa vele wayengene ngoku-right yini ungangu vice president uyikuphi ayikhala ngayo.
Ye nanto udaba mnumzana Jirodza, wena ungathini ngalokho vele okwakuvele kuyindikimba yodaba lona lolu eyokuthi umnumzana Chamisa kakhethwa ngakuhle, ungathini wena kho?
Ngiyavumelana lo lomfo wethu lapho ufuzwayo nxa ekhuluma ngendaba yetiming, itiming yangkhona iyasolisa, kodwa mina bengifuna ukuthi sibuyele ngemuva sikhangele ukuthi sikhathi ubaba uTsvangirai ebeka umnumzana uChamisa lomnumzana uMzuri ebapromota ebanika izikhundla zokuba ngu-vice president, bakhona abafana ababevele besebenza lo Douglas Monzora abahamba emthethwandaba bekhonona besithi no lokho akulunganga. Into eyayenzakala yikuthi indaba yabo yalahlwa i-high court. So kuyamangalisa namhlanje nxa yona i-high court isikhuluma isithi no ukukhethwa kukaChamisa kwababa uChamisa nokukhethwa kwababa uMzuri akuhambisanga ngendlela, ngoba phela kulesikhiwa esithi sona stare decisis et non quita movere, esho ukuthi indaba esezahlelwa yi-high court kazimelanga ukuthi zinjani yona i-high court iphambuke. So ngibona ngayi lapho vele kube lokuphambanisa.
Ye nanto ke udaba mnumzana Fuzwayo, uthini wena ngalokhu okukhulunywe ngumnumzana Chirota?
Uthirota ule point abuya la. I think indaba le icomplicated ekuthini ayisaceli kuhle igadini futhi on which specific issue abadada kuyo. Abantu sesigidima singoba kulama-issues amaningi asefikile e-high court. Sesigidima sikhangele amanye ama-issues are not directly related to the judgment ephume kathesi. I-judgment ephume kathesi nge-question akhona okuyana eyafakwa iy-question yokuthi vele uMzuri lo Chamisa babengene njani constitution GMPC, which only constitution EICT for Ufawa. A government for the problem with Nasis Yana, Tangela Tinone, in Havana, there is corner Pagat to MPC, a Yavatas Mosora, we are Tigera Pagat. Of course, not Kangela who took the Pagat to MPC. We are in only Santa, we are really Santa Mosora Pagat, for Mosora, who are in that before. Banana nezeleze zifuma ku-judgment ukuthi i-Congress akumelanga ihlale sehlale extraordinary phela ama-structures ka-2014 so on, izinto uMzuri ka-presenter before. So usuka kudayilute i-issue ukuthi uChamisa noMzuri bafakwe ngendlela eyiyo yini. I remember very well waba lo msindo lama-complaints nama-contributions nama-critics amaningi ku-social media laku-mainstream media. Abantu bekhuluma ngayo indaba nale kufakwa kwama-vice president kanti vele sebefakwe njani.
Nanto ke udaba mnumzana Chirodza, uChamisa lo Mzuri bangena okungekho emthethweni, kungakuliqiniso yini kono?
Lokho alisilo qinisa, ngoba umthetho ukubeka kwawo ku-MDC basebenzisa umthetho othiwa yi-ratification. Usithi bani ukuthi naku i-National Council ingayenza ilokhu zemisinqumo esingekho ku-constitution, kuyabe kuzamelelwa i-Congress ukuthi ilungise leyo ndaba, angithi. So ngingathi ukuthi into yayenzwa lapha yikuthi bona laba abahambisa indaba emthethwandaba abasebethuthisa indaba yabo ukuthi kufakwe isinqumo i-Congress ingakabi khona, ngoba phela nxa kule phutha kutho ukuthi i-Congress iyabiza njani izagcwalisa.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Chirowodza, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Abomanyano wezinkonzo abeZimbabwe Council of Churches bahlangane edolobheni lakoBulawayo lamhlanje, lapho abaphume lenkuthazo yokwethulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. uhulumende laye bamkhuthaze ukuba alondoloze ukuthula njalo enze yonke inguquko ukuze imithetho ehambelana lesisekelo sombuso ibe khona. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Inkokheli zamabandla enkonzo ezikumanyano oweZimbabwe Council of Churches bezithe gwaqa edolobheni lakobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya isimo esiselizweni kunye lenhlupho ezibhekane lozulu. Umfundisi uLazarus Khanye obemele abe Evangelical Fellowship of Zimbabwe obesemhlanganweni lo upha imibono yakhe ngezijeziso lezi.
Njengebandla sibona ukuthi kulezinto eziningi ezingahambiyo kuhle, kungaba economy kumbe ukuhlalisana kwabantu konke lokhu, kodwa abantu bafisa kakhulu ukuthi izinto zonke zilungiswe. Sonke sifisa kakhulu ukuthi siphile kuhle, sibe le mali esandleni, abantwana bethu bathole umsebenzi, esikolo kube le mfundo, esibhedlela zethu kube le midi, konke lokhu angithi abantu bafisa lokhu. Njenge-church, yes, siyabakhuthaza abantu ukuthi okay bakwenze konke ngokuthula. Asifisi ukuthi abantu bachayane babulalane kube lo msindo, no, thina asifundisi lokhu angithi. Into enkulu ukuthi kube lokuthula, sikhulumisane, sixolelane, sikhulekelane, siqhube phambili.
Inkokheli zamabandla ziphinde zakhala kakhulu ngesimo esibi sezombusazwe lokumamanzonzo kwezomnotho okuphathwe ngu-Archbishop Alex Thomas.
Into esivumele njengebandla, okay, sithi akaphume at the same time, ukuphuma kwawo sinanzelela ukuthi kulezinto i-rule of law omele lathi sizilungise, labo futhi banjani aziphume lezi zinto. It is the same time let us respect ngoba i-rule of law iyadingakala phakathi kwethu.
Umhlangano wamabandla ezokholo uqale izolo kobulawayo eLard City Hall waphela lamhlanje. Izolo amabandla la abehlaziya isimo samabandla la ezweni kuthi lamhlanje baphatha kabanzi ngesimo sezombusazwe elizweni. Abomanyano weZimbabwe Council of Churches bavumelene njalo ukuba bazaqhubekela phambili bekhulekela isizwe kanye lokudinga ukukhulumisana phakathi kwawo lamabandla ezombusazwe ukuze kube lokuthula ezweni. Umhlangano lo wenziwe phansi kwendikimba ethi The State of the Church for the Sake of the Nation ejonge ukuletha ukuthula ezweni. Umhlangano lo ungenwe ngabeZimbabwe Head of Christian Denominations, iZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iUnion of Development for Apostolic Churches in Zimbabwe, labe Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Wayeyisiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Meshack Velaphi njalo engumlweli wenkululeko otshone ngeviki edluleyo ubikiwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre eHarare, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athe umuyi wayengumlweli wenkululeko oyezimisele ukuqeda umbuso wabamhlophe. Umnumzana Velaphi obele minyaka engamachumi ayisithiyagalolunye i-82 ubikwa wafunda e-Egypt elungiselela impi yenkululeko njalo waqoqela ilizwe izikhali ezivela kwele Congo. Ongengumphathintambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube olilunga ledale le-Politburo yebandla lezanu PF uthi umuyi wasebenza kakhulu esikhathini sempi njalo uphatheke kumalungiselelo okumbeka lamhlanje. Uthi lanxa engathwalanga umbhobho empini, umuyi wayeyinsika ngoba wenza amalungiselelo njalo wayelokhu ebotshwa nguhulumende wabamhlophe ngeminyaka yabo 1960 waze wakhululwa ilizwe selithole uzibuse. Asizweni ingxoxo eyenziwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7 lomnumzana Chinga Dube.
Kwakuyisikhathi sokulungiselela leso, wabuya kulwa njani ibalithwana lembhobho yakhona njengokusenzwa ukuthi yayingekho, wawusiyadinga khona le eCongo ngokuthi ngokuqili izizwe zemibuthwana impi ayiphongutiwa nje ngokuthi lo mbhobhombe uwutheni nje kumele lungiselele izube lembhobho eminingi labantu abaningi abazakuzwa infact bathi bona before you attack you must be 3 times stronger than the enemy you are going to attack. Yiba baqali besiziba lapho wathena ngo-1962 e-Egypt. Uvele ungakabize into zonke lezo ozipha zandla uqaliswa kulungiselelwa khonokho. But eqeda khona wabuya-ke waqalisa ukuthi alungise zonezi izikhali ayezizuza azichaphise enyansineni. Zanjwa ngesitimela lapho abuye lazo azoziya ngapha kobulawayo abuyele futhi ezokhonokho ebhoda-ke lapho kumele sazi ukuthi kulabantu abangavuma ukuncediswa i-organize futhi. So kunengi kakhulu akwenzayo vela.
Abanye njalo bathi uhulumende uyachiya emuva ukuthi wabotshwa ngemva kokulwela impi yenkululeko esebotshwa nguye uhulumende wabantu abamnyama.
Lokho phela sokungokunye lokho ngekukhulume lokho ngoba kwakulesikhathi sixatshwane. So ndawo izakhona zayezifake kulokho ithathwa ngendlela yodwa.
Ngomunye wabanye ababangela ukuthi isivumelwano se-Unity Accord sisebenze kuhle
kakhulu wayevele esephezulu kwezobhanga kazulu ngakho-ke wamncedisa kakhulu ukuthi kumele i-unity between zapho izanzi ukuthi kube lokuthula ngoba yina wayevele esekubonile konke lokho.
Lo-ke ngumnumzana Chinga Dube olilunga ledale le-Politburo yebandla le-ZANU-PF ubexoxa esicingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Litonga linambia livenda likhalanga ulindebele ingoma emnandi ingoma kazinja ziyamluma isigqibela uhlelo lwethulwa lamhlanje kodwa singakehlukani khe sikhangele inhloko zendaba. Kuqhamuke ingxabangqoza phakathi kwamapholisa aweZRP lakamanisipala exotshanisa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngowafast 6 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.